Chitsauko 19. Pirato akabva atora Jesu akamurova zvakasimba. Uye varwi vakaruka korona yeminzwa vakaisa mumusoro make vakamupfekedza nguo yepepuru. Uye vaiuya kwaari vachiti,
"Mazivai, imi mambo weJudha."
Uye vairamba vachimurova mbama kumeso. Pirato akabudazve panze akati kwavari,
"Onai, ndiri kumubudisa kwamuri kuti muzive kuti ndamushayira mhosva."
Saka Jesu akauya panze akapfeka korona yeminzwa nenguo yepepuru. Pirato akati kwavari,
"Onai, murume wacho uyu."
Asi vatungamiriri vevapristi nevarindi pavakamuona, vakashevedzera vachiti,
"Ngarovererwe!
Ngarovererwe!"
Pirato akati kwavari,
"Mutorei imi mumuroverere, nekuti ini handina kana mhosva yandamuwanira."
VaJudha vakamupindura kuti,
"Tine mutemo, uye maererano nemutemo iwoyo anofanira kufa, nekuti akazviita mwanakomana waMwari."
Pirato paakanzwa zvavaitaura akabva atonyanya kutya, uye akapindazve mumuzinda akati kuna Jesu,
"Unobva kupi?"
Asi Jesu haana kumupindura. Saka Pirato akati kwaari,
"Hausi kuda kutaura neni here? Hauzivi here kuti ndine simba rekukusunungura uye rekuita kuti urovererwe?"
Jesu akamupindura kuti,
"Kudai usina kupiwa simba kubva kumusoro, ungadai usina simba pandiri. Ndokusaka munhu andiunza kwauri aine chivi chakakura kupfuura chako."
Izvi zvakaita kuti Pirato arambe achitsvaga nzira yekumusunungura nayo. Asi vaJudha vakashevedzera vachiti,
"Kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaKesari. Munhu wese anozviita mambo anopikisana naKesari."
Pirato paakanzwa izvi, akaburisa Jesu panze, akagara pachigaro chekutonga pachivanze chakagadzirwa nematombo chinonzi Gabata muchiHebheru. Rakanga riri zuva rekugadzirira Pasika, yava awa inenge yechi6. Uye iye akati kuvaJudha,
"Onai, mambo wenyu."
Asi vakashevedzera kuti,
"Mubvisei pano! Mubvisei pano!"
"Ngarovererwe!"
Pirato akati kwavari,
"Ndoroverera mambo wenyu here?"
Vatungamiriri vevapristi vakapindura kuti,
"Hatina mumwe mambo kunze kwaKesari."
Akabva avapa Jesu wacho kuti anorovererwa padanda. Saka akanga ava mumaoko mavo. Akazvitakurira danda rake rekutambudzirwa. Akaenda kunzvimbo yavaiti nzvimbo yedehenya, inonzi Gorogota muchiHebheru. Vasvika ikoko, vakamuroverera padanda, pamwe chete nevamwe varume vaviri, mumwe kudivi iri, mumwe kune rimwe racho. Jesu ari pakati. Pirato akanyorawo mashoko, akaisa padanda racho. Pakanga pakanyorwa kuti, "Jesu wokuNazareta, mambo wevaJudha." VaJudha vakawanda vakaverenga mashoko aya. Nokuti nzvimbo yakarovererwa Jesu yakanga iri pedyo neguta, uye akanga akanyorwa muchiHebheru, muchiRatin nemuchiGiriki. Asi vatungamiriri vevapristi vevaJudha vakati kuna Pirato,
"Musanyora kuti mambo wevaJudha, asi nyorai kuti akati, ndiri mambo wevaJudha."
Pirato akapindura kuti,
"Zvandanyora, ndanyora."
Varwi pavakanga varoverera Jesu, vakakamura nguo dzake dzekunze kuita migove mina, murwi mumwe nemumwe aine mugove wake, uye vakatorawo nguo yake yemukati. Asi nguo yemukati yakanga isina musono, nekuti yakanga yakarukwa kubva kumusoro kusvikira pasi. Saka vakataurirana kuti,
"Ngatiregei kuibvarura, tikande mijenya tione kuti ichava yani."
Izvi zvakaitika kuti zvizadzise rugwaro runoti, "Vakagowana nguo dzangu, uye vakakandira zvipfeko zvangu mijenya." Saka varwi vakaita zvinhu izvi. Asi pedyo nedanda rekutambudzirwa raJesu. Pakanga pakamira amai vake nemunen'ina waamai vake,
naMaria mudzimai waKropas naMaria Magadharini.
Saka Jesu paakaona amai vake nemudzidzi waaida vakamira pedyo, akati kuna amai vake,
"Amai, onai mwanakomana wenyu."
Akabva atiwo kumudzidzi wacho,
"Ona amai vako."
Kubvira ipapo, mudzidzi wacho akatanga kugara navo kumba kwake. Pashure peizvi, Jesu akaziva kuti iye zvino zvinhu zvese zvakanga zvaitika. Saka kuti azadzise rugwaro, akati,
"Ndine nyota."
Paiva nemudziyo wakanga uripo waiva wakazara vinegar.
Saka vakaisa sponji yakazara nevinegar pashanga rehisopi. Vakaisa pamuromo wake.
Paakanga agamuchira vinegar yacho, Jesu akati,
"Zvaitika."
Uye musoro wake wakabva warereka, akabudisa simba rake reupenyu. Sezvo rakanga riri zuva rekugadzirira, vaJudha vakakumbira Pirato kuti varume vacho vatyorwe makumbo, zvitunha zvavo zvobviswa, kuti zvirege kuramba zviri pamatanda pasabata, nekuti sabata iroro rakanga riri guru. Saka varwi vakauya vakatyora makumbo emurume wekutanga nemumwe murume wacho akanga arovererwa pamwe chete naye. Asi pavakasvika pana Jesu, vakaona kuti akanga atofa, saka havana kutyora makumbo ake. Asi mumwe murwi akamubaya parutivi pake nepfumo, ropa nemvura zvikabva zvabuda.
Uye akazviona akapa uchapupu uhu, uye uchapupu hwake ndehwechokwadi. Uye anoziva kuti zvaanotaura ndezvechokwadi, kuti imiwo mutende. Zvinhu izvi zvakatoitika kuti rugwaro ruzadziswe runoti, "Hapana kana pfupa rake richatyorwa."
Uyezve rumwe rugwaro runoti, "Vachatarisa uya wavakabaya."
Pashure pezvinhu izvi, Josefa kuArimatia, uyo akanga ari mudzidzi waJesu asi ari wepachivande nekuti aitya vaJudha, akakumbira Pirato kuti atore chitunha chaJesu, uye Pirato akamupa mvumo. Saka akauya akatora chitunha chacho. Nikodhimo, murume uya akambouya kwaari usiku pakutanga, akauyawo nomusanganiswa wemura neArosi, wairema makirogiramu angasvika 30.
Saka vakatora chitunha chaJesu, vakachimonera nemachira ane zvinonuhwirira, maererano nezvaitwa nevaJudha pakuviga munhu. Panzvimbo yaakarovererwa pakanga paine munda, uye mumunda macho maiva neguva idzva rakanga risati rambovigwa munhu. Sezvo raiva zuva rekugadzirira revaJudha, uye sezvo guva racho raiva pedyo, vakaviga Jesu imomo.